Vateveri vemitambo ava havasi kufara nedanho iri, vachiti zvikwata zvemitambo yakaita senhabvu zvanga zvichifanira kupihwawo mukana wekudzokera munhandare. Chiri kunyanyovarwadza ndechekuti hurumende yavharira panze mitambo iyi asi ichitendera magungano evanhu vanosvika 50, izvo vanoti zvinoteve nenjodzi yakanyanya mukupararira kweCOVID-19. Munyori wezvemitambo Leopold Munende ari kubvunza kuti mitemo yeWorld Health Organization iri kuteverwa neZimbabwe yakasiyana here neiri kushandiswa nedzimwe nyika, sezvo muZimbabwe musina nhabvu kune dzimwe nyika ichibaka moto.
Bhora rakufana kudzoka nenyaya yekuti vatambi varo vari kufane zhara, havana imwe nzira yekutsvaka mari nayo, uyezve dzimwe nyika dzese dziri kutamba bhora iri Zimbabwe yangova iyo yoga, ende mitemo yayo iri kuiswa neZimbabwe haichanzwisisiki zvakuita kunge vanhu vagara vasingatode kuti bhora rachona ridzoke. Bhora ngarichidzoka, neboxing zvese zvinga zvichidzoka, nenyaya yekuti vana cricket nana tennis avo vangofanana. Bhora charo charo ritori nevanhu vashoma, nenyaya yekuti kana zvikanzi bhora ridzoke mugraundi mem chitori nevanhu 22, saka tichitotarira kutoti vanhu vachona vebhora futi vagara vatori pasi pe50 yakataurwa nehurumende, saka ngaridzoke zvaro.
Hurumende yatendera mitambo isina kusangana kwakanyanya yakaita setennis, cricket, mijawo yemabhiza, yemotokari, yemabhasikoro, kumhanya, kutuhwina nemitambo yeputi, asi yaramba kudzura nhabvu netsiva mudzinhandare. Aimbotambira Arcadia United neBlack Aces, Danny Jim anoti ari kudawo kuziva chikonzero chaita kuti hurumende irambe kudzura mutambo wenhabvu.
Boxing iyo yatinoti iyo tsiva dai yadzoka zvisananganisira nenhabvu yatinoti bhora, chinotarisawo kuti kuZimbabwe ritambwe chii ndo mubvunzo wangu. Kune dzimwe nyika kana richitambwa chatadzisa muZimbabwe kuti chii chitambwe? Vana cricket netennis zviri kutambwa, chero bhora racho ngaritambwe musina vanhu. Ndo maonero angu iyo, mubvunzo uripo ndeyekuti chatadzisa muZimbabwe chii kuti bhora racho riite sei ritambwe? Mubvunzo unoda kupindurwa kuti charitadzisa chii kuti ritambwe? Kana kune dzimwe nyika richitambwa, ngaritambwe chero musina vanhu vanenge vachiriona.
Asi gwaro rabva kuhurumende rinoti vachatendera chete nhabvu kutambwa zvekare kana zvikwata zvemuno zvabuditsa urongwa hwakadzama hunoratidza kuti zvinokwanisa kuzvidzivirira zvakakwana kubva mukupararira kweCOVID-19. Mukuedza kuzadzikisa izvi, vePremier Soccer League vaumba komiti yemadhokotera 10 kuti ivabatsire mukutevera zviri kudiwa nehurumende kuti nhabvu idzoke. Pamusoro pezvo, vePSL ava varonga kuti vatambi vese vari muzvikwata zviri mugungano iri vaongororwe utachiona hwecoronavirus muzvipatara zvehurumende mitambo isati yadzoka. Mimwe mitambo isina kusangana kwakanyanya yatenderwa kudzoka epolo, archery, triathlon, rowing, badminton, tsoro negorofu, kwete volleyball kana basketball. Mumeririri weWorld Boxing Africa Association muZimbabwe vaGilbert Mnetsi vanoti kusatambwa kwetsiva munyika kuchaita kuti vatambi vemuno vatorerwe mabhande avanawo, sezvo pane nguva yakatarwa yekuadzivirira. Mutambo waCharles Manyuchi wekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Organization wangaifanira kuitwa muHarare mangwana wambomiswa. Manyuchi angaifanira kurwa naMahomed Sebiala wekuUganda vachirwira zvekare bhande reWorld Boxing Africa Association. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.